manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipfenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 1/2024 makatirira ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City, ezvinezviro muchirongwa chedu chanhasi. Nhumwa yeUnited Nations panyaya yekurwira kodzero dzevanhu kana kuti UN Special Rapporteur on Human Rights yokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti isunungure vanopikisa vairi kuramba ichisunga. Asi hurumende inoti ine umbo wekuti pane vamwe vari kuronga kukanganisa musangano weSADC uri kuitirwa muHarare mwedzi uno. Veruzhinji munyika vari kugunununa kuti zvikopokopo zvakatengwa nehurumende kuRussia gore rapera hazvina zvazviri kubatsira nyika nekuti havasi kuzviona zvichishanda. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhumwa yeUnited Nations panyaya yekurwira kodzero dzevanhu kana kuti UN Special Rapporteur on Human Rights Amai Mary Lawler vakurudzira hurumende yeZimbabwe kuti isunungure Muzvare naMatai Kwekweza vaRobson Chere vanova munyori mukuru werimwe sangano rinomirira varairidzi reAtuz nevamwewo vakasungwa nemapurisa neZuro. Amai Lawler vakupakurudziro iyi padande mutande ravo reTwitter. Mapurisa akasungawo vamwe vagari vekukariba mushure mekuratidzira murunyararo vachikurudzirawo kuti hurumende isunungure nhengo dzebato ravo reCCC dziri muusungwa kubva musi wa16/10. Vaimbotungamirira bato reCCC vaNelson Chamisa vakanyorawo padande mutande ravo reX vachishora kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu uku pamberi pemusangano weSADC uyo. Asi vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vati hurumende ine umbowo hwekuti pane vamwe vanhu vari kuda kukanganisa musangano weSADC vakatiwo vanhu ava vachasungwa pamwe nevavati vari kuvapa mari yekuratidzira. Mukuziya nezvekusungwa kwevanhu nemamiriro akaita zvinhu munyika Tabata vachamisa.
Ndiwano zvimashura chine manezi achifambisi kuti mavara acho aonekwe. Asika ndio maitiro ebindingwe. Kana richikweva vamwe rinoda kuti hande yeparuware. Kana rokwewa ronzi ati yepanoni panotapira kana pane kapeti. Aiwaka ngatizvisei kuti nyika ino ine matambudziko makuru. Vanhu havangaroverwi musaga. Vanhu havangangoiswi kuiswa kuita akafira mberi kana kuiswa mumusingi senyoka yaurawa.
Munoreve apa vachamisa?
Vanhu vane kodzero dzokuratidzira, vanhu vane kodzero dzokuratidza zvavasiri kufara nekuti semazira munoita vaZulu. Chinonzi hurumende vanhu, hurumende nyika vanhu, mambo vanhu, mutungamiriri vanhu. Asi kana mutungamiriri akubudisa tsvimbo, makano nezvamboko nemboma, matiyes moko nemotokari dzamunoona dziya chidzingira vanhu kunyaya mazenga, nevamwe vese vanotsvaga kuraramawo zviri pachena nokuda kwokuti kuri kunzi kwauya SADC mutungamiriri iyeye anenge abhinya unenge amuka chibhengenene kuti atishura. Izvozvo zvinhu zvakashata zvikuru kana ari mutungamiriri anenge ari mutungamiriri webanga. Zvino dambudziko rataita nderokuti tina baba mumba vari kuti votora upfu hwevana kuti vaende kunotengesa kuti vatenge mhasa yemuenzi. Mwenzari kuya kwa msu mweche kwa jizikira kumba kwaki. Kwa wana wachara la manejo matengisa upu.
To tarisa wo wa ichamisa zurguta urwaneye urumende kuti tuota sawa zoea iri kutaura urumende kuti iri kuti pana wamu anwar na kufiringiza musangano wa sadaku inekuda rundo saka anwar kusungwa.
Chakato firingiza musangano wa sadaku ndio yawa sababu alipa mkomo wangu esikasi. Ndiye akafiringiza ni kana kuti maitira akaita sarudzo handiwo kana yo sadaku yachine zvaita handiwo kana ehine zvaita handiwo yeso atungamire nyika vari kuya inyadzi nechishoda. Ungoti wane shoda ni chitangano hama havo. Ah, sivesi wane zizi wane kuona kuti. Ah, munyika muno mchaka ito achichi mchimeto ya risika. Kungoti ya wagoni kuti wazesha ikuwa kwa gungano. Rakata siro. Ah, simu nuweza wane zizi ya. Na iyo wache warimo la leza niti. Wane zizi wane kuzishua. Hama ya wei. Aina utungamiri wakavamuwa.
Vaimbo tungamira bato rinopikisa Resistance Coalition for Change va Nelson Chamisa vachitaura pari parunare muHarare. Veruzhinji munyika vari kugunun'una kuti zvikopokopo zvakatengwa nehurumende kuRussia gore rapera hazvina zvazviri kubatsira nyika nekuti havasi kuzviona zvichishanda. Asi hurumende yazivisa nhasi kuti zvikopokopo izvi zvichatanga kushanda mwedzi uno. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Hurumende yakatenga zvikopokopo izvi nemari inodarika mazana matatu emamiriyoni emadhora, asi veruzhinji havasi kuona zviri kuitwa nezvikopokopo izvi. Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Sikumalo vanoti hurumende inofanira kutenga zvinhu zvinobatsira kana kusimudzira veruzhinji. Vati havasati vaona zvikopokopo izvi zvichishanda basa razvakanzi zvichaita sekutakura varwere, kushandiswa nemapurisa pamwe nekubatsira panguva dzema tambudziko akaita semafashamu.
Kureva kuti zvikopokopo izvarangogara hazvizi kushanda nezvatakange tataurirwa kuti ndo zvazvisange zvichibatsira nazvo vanhu. Saka izvozvo zvinodzoka zvotambudza mukati mevanhu maringe nemapriorities anenge aripo achiitwa nehurumende.
Vanoongorora nyaya dzemagariro akanaka evanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti zvinorwadza kuti vanhu vanotambura kuenda kuzvipatara vaita tsaona mumigwagwa, asi zvikopokopo izvi zvisiri kuita basa razvakatengerwa.
Ziponzo vanodzityaira vacho vari kudhobhodzidziswa basa udzinotyairwa sei nezvimwe zvakadaro, asi tinotoona kuti itsanangudzo dzisina musoro wese. Zimbabwe nevachairi vemahelikopta vakawandisa. Pana chinoshamisira nemahelikopta akatengwa kuRussia.
Asi vachitaura muHarare nhasi, gurukota rezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana Dr. Douglas Mombeshora vati zvikopokopo izvi zvatanga kushanda, vachiti zvakatora nguva kuti zvishande sezvo vachairi vendege idzi nevarapi vange vari kudzidziswa kushandisa ndege idzi.
Tiri kuda kutanga nemaviri patiri kuita SADC Summit, tinenge taane maviri ari kushanda. Tozoesa mamwe maviri kuBulawayo.
Vaendera mberi vachiti vanhu vachange vachibatsirwa nezvikopokopo izvi pachena. Vachitaura pamusoro pezvikopokopo izvi mumiriri weRussia muZimbabwe vaNikolai Krasilnikov vati nyika yavo ine ushamwari hwakadzama uye iri kubatsira Zimbabwe kuti ishandise maambulensi emuchadenga kana kuti Zimbabwe National Air Ambulance Services. Vati kana chirongwa ichi chikabudirira muZimbabwe chichatangwawo mune dzimwe nyika dzemuSADC. Vanongora nyaya dzeupfumi uye vakamboshanda kubazi rezvemari vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti zvinosuwisa kuti hurumende iri kushandisa mari yakawanda ichida kuratidza vekunze kuti yakarongeka asi iyo isina. Vanoti havaoni hurumende ichikwanisa kushandisa zvikopokopo izvi nekuti zvinoda mari yakawanda.
Indege zvayo nemakozi ari entailed nokumaintaina ndege idzodzo inini handione zviri zvakakodzera, especially at a time when Zimbabwe needs to think seriously about an economic turnaround strategy ino reduce a debt burden and ichallocate more money into the pockets of the consumer or creating more jobs.
Gore rapfuura hurumende yakabatana nehurumende yeRussia yakatenga zvikopokopo kubva kukambani yekuRussia yeRostec muchiwande pasina kuitwa tenda, izvo zvakatsoropodzwa neveruzhinji. Zvikopokopo gumi nezvisere zvatove munyika. Zimbabwe inonzi yakatenga zvikopokopo makumi matatu nezviviri uye zvikopokopo zvese izvi izvi zvinotarisirwa kunge zvari munyika gore rinouya risati rapera. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudla.
Mukuru wesangano reTaruro Youth Development Trust vaSamson Muzenda vanoti vari kufara zvikuru kuva muchirongwa cheMandela Washington Fellowship gore rino. Chirongwa ichi chinounza vechidiki vemuAfrica kuAmerica gore rega rega chichikokerwa nehurumende yeAmerica. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navaMuzenda kuti tinzwe zvizere.
Inoshanda kuvandudza upenyu hwevechidiki tinyanya kushandira tiri muSaka District. Ndati kubva zvatashanda tatibatei nemadonors akawanda zvikuru sei, sapoti yedu inonyanya kubva kuhurumende yeAmerica. Ndakati tichitanga takatanga kuwana rubatsiro kubva kuhurumende yeAmerica muna 2018 pay for small grants, then izvozvo tiri kushanda futi zvine USAID tichiimplementa program muSaka District yekuvandudza ravamwe vechidiki.
Mungati imi chirongwa ichi cheyadi chakubatsirai sei muzvirongwa izvi zvamunoita batana nemamwe masangano ekuno kuAmerica mataurai?
Ndingati chakatibatsira zvakanyanya zvikuru pakutanga kutodzidza kuti ndingatungamira sei, uyezve zvekare chakandibatsira futi kudzidza mamwe maprograms ari kuno kwekuti tingakwanisa kutora tondosvikawo toisawo kwedu kwatiri kushandira ukoko. Zvikuru sei pane inonzi social enterprising yandakadzidza pana ndakandira attached inonzi paorganization inonzi PECAM, zvokuti vane mabhizinesi avo iwo avanenge vachiita then vachizokwanisa kusapota basa ravo pachavo. Saka ndezvimwe zvandakadzidza izvozvo kuti isusu tinokwanisa kunoitawo saizvozvo kuitira kuti tisaramba tichitsvaka funding but tinokwanisa kutsvakawo nzira dzakaita saidzo dzokuti tikwanise kubatsira vechidiki munharaunda matinenge tichishandira foto.
Zviri nyore here kushandira kumaruva semunhu wechidiki uyezve muchishanda nemamwe masangano ekuno kuAmerica mataurai?
Tingati kumaruva kwatoshandira uku kusinyore esuch, asi kuti sekudzidza kwatakatoita through yale ikoko kutinenge takatodzidzawo mamwe mastrategies chaivo kuti kana tichishanda mumaruva ndezvipi api mastrategies atingaita kuti tikwanise kuachivha maresults edu atinenge takatarisira. Saka ya ndinoti kubva tichi petinenge dava kuenda iko zvino tinenge tava kuonawo zvitsva zvatakadzidza kuti tizame kuti basa rachoni ringe richiita nyore kushandika.
Mukuru wesangano reTaruro Youth Development Trust vaSamson Muzenda vachitaura vari muno muWashington DC naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Mapazi ehurumende pamwe nesangano nemasangano akazvimirira oga anosanganisira reMercy Corps akaita musangano kwaMutare nemusi wechitatu achizeya dambudziko rezvinodhaka zviri kushandiswa zvakanyanya nevechidiki munyika. Sidney Saizvi anoti panyaya inotevera.
Izvi zvakaitirwa mumusha unogara veruzhinji wesakubva, uye musangano uyu wakapindwa nevana vezvikoro zvemuguta reMutare zvinopfuura gumi. Mumwe wevapa humbowo pamusoro pekuipa kwakaita kutora zvinodhaka ndiva Wellington Musodza.
Padrugs kwatora takatora ari mashoma ari mashoma ari mashoma, but isani kwatora akawanda. Pana takatora madrugs natanga kupara mhosva, ndopanda taka komita makraimu. Ndatakatopera mhosva shoma mhosva doko mashopu lifti tirotora mhosva doko doko, but vanhu vakazora madrugs ari so hard, ndopanda napara mhosva dziri sochi dzakakura dzinotuma mhosva dzinopara nema high risk manotorious ndozotanga kupara. Zamana zvinoti kuti hakuna kwandira neupenyu hakuna hapo sipesi panatora madrugs tikapara mhosva naenda kujeri.
Mumwe mugare wemaMutare vaLuku Kadepete vakaudza Studio 7 kuti vari kukungura kutanga kwavakaita kunwa uye kuputa zvinodhaka sezvo zvakavakanganisa basa ravo range rakanaka uye kuparadza mhuri yavo.
Madrugs inini handainyanya kushandisa as mutoriro kuga pamusoro peguga inini ndakandiriwe fodya zvimbwa mbanje ososo, but in the main one was my strong alcohol nanaguka.
James Matsure avo vanoshanda nesangano reYouth Alive maMutare vakayambira vana vechikoro vange vari pachiitiko ichi nevamwe vose vechidiki kuti vasazvikanganisire remangwana ravo nekutora zvinodhaka.
are not good for you at all. Nekuti tekumedziro yacho yava addictive.
Mumwe mushandi wemubazi rezveutano vaFilipi Makorombindo vakati zvinodhaka zviri kunyanya kushandiswa munyika zvinosanganisira mbanje, guka, mutoriro, bronclay kana kuti bronco, crystal meth nemafuta anoshandiswa pakutsvukisa ganda.
Counseling ani nemapsychologist kune vane matambudziko anoda kutaurwa nezvavo kusati wapinda mune zvudi zvinodhaka handizi hatisi kuda kuzonyungura vanhu handizi tiri kuda kuti tibatsire vanhu vasati vapinda mune zvinodhaka.
Vakati pachipatara cheVictoria Chitepo pari kufiwa nevanhu vaviri zuva rega rega chikonzero chakarerekera mukushandisa zvinodhaka. Mutikitivha vaSemutogara vakati mapurisa ari kuita nepaanogona napo kuvhara mikoto yose inotengeswa zvinodhaka zviri kunze kwemutemo. Mumwe mwanasikana wechikoro akataura neStudio 7 Makanaka Stole anoti akadzidza zvakawanda pamusangano uyu.
Asitadzidza kuti madrug nokwadza upenyu hwemunhu future yake needucation, nekuti vanhu vakatanga kuita zvemadrug future yavo nelifespan yavo inokwanisa kuita doko kudarika zvainoexpectwa kuita, uye madrugs anovhiringidza urongwa hwemunhu kuti instead yekuti aite zvinhu zvakanaka munhu anokwanisa kuva violent.
Muzvare Otilia Makwarimba avo vanoshanda nesangano reMercy Corps vakati donzvo regungano ravakaita raive rekupa dzidziso kune vechidiki muzvikoro kuti vanzwisise njodzi yekutora zvinodhaka. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Sydney Size.
Kuru vanoti ngaivhiwe paruzhinji, ndo zvatinoita paStudio 7 muchirongwa Live Talk kubva muvhuro kusvika chishanu tichikurukura nezviri kuitika munyika nepasi rose. Hurukuro dzine hudzamu nenyanzvi mune zvematongerwo enyika, zveupfumi, zvekurima, zvevechidiki, zvemadzimai nezvimwewo. Chipiri tinoite izviya.
Hakuda ni anonzwa muineni Tavo Kancube tichizeya nyaya dzevechidiki ndichiti let us connect muchirongwa The Connection.
Kupa chitatu hapa
tiri tose muchirongwa Diaspora Forum tichibata nyaya dzine chekuita nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Muineni Jonga Kandemiri kaviri pamwedzi tichiita majana nemumwe wangu mutungamiri Nkomo.
Kuchina kunei?
China ndechemadzimai panyaya dzebudiriro yemadzimai muchirongwa. Ngatikurukurei madzimai. Muineni wenyu Marvelous Mhlanganyahuye tichiita majana nemumwe wangu Standakile Mhlanganyahuye.
Gati sanganei pa Live Talk na 8 o'clock masondo ose kubva muvhuro kusvika chishanu pa Studio 7 ye Voice of America pa radio, Facebook ne pa web page inoti www.voashona.com.
Vakuru vanoti chakupa ronda chati nhunzi dzikudye. Izvi ndizvo zvinonzi nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu zvave kuitika munyika apo vanopikisa hurumende vave kumbunyikidzirwa kodzero dzavo pamberi pemusangano wakakosha weSADC. Asi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa negurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe pamwe nevamwe vakuru muhurumende nemuzanu PF pasina kupa umbo wakati tsvikiti vari kuti pane vanhu vari kuda kukanganisa musangano weSADC uyo. Mugozi ane zvenyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane Invest of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza pamwe nenhengo yeZanu PF mudunhu reGoromonzi vaFilimon Gore. Atanga nekubvunza vaGore kuti vanoti kudii nekunyunyuta kuri kuita vamwe vana veZimbabwe.
Ini ndinoti havana chavanoziva vanavo. Havasi kuziva nekwakabva nyika nekwairi kuenda ine zvaziri bani sezvazvanga zviri kare. Nyika yedu yezvinezvi tiri kufara nezvikunyaderizirwa nayo naEmmerson Mnangagwa president wedu.
Mazwa zvataurwa navaGore izvo vaMukonza.
Vamukonza azvinzwa asi ndiriva kuti nditi kusatarisa kusungwa kwavatsvimba nevamwe vavo nekusungwa kwatanzwa nhasi hazviratidzi chimiro chakanaka pamusoro pekubatwa kwekodzero dzevanhu munyika yeZimbabwe. Tine vanyarikani vari kuuya vatungamiri venyika dzemuSADC vanoti kutii nenyaya dzakawanda wanda idzi, uyezve tiri kuona kutamukika kuwedzera sekusungwa nekatii kushungurudwa kere wanita achone kwa sekuti wano pikisa hurumende kana kuti yemaisanga manenga akazvimirira yatina tumu chungu civil society saka izvozvo hurumende ndatingwarire vaenzi vari munzira kudai kuti haiwedzere kusvibisa zita rayo pamberi pevaenzi
vagore hanzi hurumende haifanira kunge ichisvibisa zita rayo pamberi pevaenzi munoti
kana zvatakakura isisu nana baba vedu tatanga tichivatwaradzi pamberi pevabereki kana pakwayavaenzi kana iri nhumbe kana pari chii taite kuerera vabereki vedu zvavanotaura kune nhumbu dzevanhu dziri kuberekwa nezvino inyaya yemutoriro kune vana vakuru chavo vanotiita mutoriro vatiri kuteerera zviri kutaurwa isi tatiri kuda kugara zvakanaka munyika medu nezimbabwe zvitina mheremhere kune vari kutsvaga umheremhere vanoita mutungamiri zvisina basa chatinoziva izvi nezvakanaka zvatiri kuitirwa zvekuti tigare zvakanaka tinorara hope dzakanaka tinoswera zvakanaka zvemheremhere zvavari kutaura titongonzwa ivo vachingotaurawo vatiti hatina chatiri kuoda
Profesa Mukonza, vana voregedzwa here vachiswaradza sezvatsanangurwa navagore izvo nekuti pane vaenzi vana voregedzwa vachiita zvavanoda
kwete handizvo zvandiri kureva vakandeni asi ndiri kuti kana vematatu anopikisa vaakusungirwa nyaya dzisina tsarukano zvinosiya chimiro chenyika chisina kumira zvakanaka ngatirambirei kuti zimbabwe inotongwa nemutemo zimbabwe inotambira utongi hwejechekere utongi hwejechekere chimwe chinoratidza kuti huripo inyaya yekuti panenge paine mazvi kana kuti panenge paine vaya vanenge vachipikisa vasingashungurudzize kuti vapikisire hazvibudi zvakanaka vakandemiri
vagore tinoona kuti vazhinji vari kuchema vachiti vari kungosungwa ndevemapato anopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu asi vezanup f vari kusiyiwa vachiita madiro ajojina munoti
anopikisa ka haafarire zvakanaka zvinoitwa iye munhu anenge achipikisa saka haana zvaangamboitwa anoda kuramba achingopikisa nekuti haana chaari kuziva ari kufunga kuti iyeianogona isi tinodiwa munyika nemunyararo rwatiinarwo nemadhevelopment ari kuitwa nemutungamiri wenyika handizivi kuti ivo vari kupikisa vacho vari kuzi kupikisa vada kuti zviitwe sei chavakagona chavakabhoita ndechipi chacho chatakaona wezvisi
Profesa Mukonza, pane vari kubvunzwawo kuti ivo vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vanozongoda kuita ruzha kana kwaa kuitwa misangano yakaita saiyoyi mikuru ine panoya vaenzi avo sei vanga vasingazviiti nguva yesei vachigadzirisana vega sevana vanyamunhu
chinoitika vakandeni ndechekuti vanopikisa nevamasangano ane akazvimirira vagara vaine nhunha dzavo tikada kutarisa kubva kuna 2023 pane nyaya yesarudzo isina kuzondivanyaso taurwa zvakanaka zvinogutsa mwana wese wezimbabwe yakangosiyiwa yakadaro inyaya dzinenge dzishungurudza vanopikisa nevemasangano
vagore hanzi hurumende iri kusarudza kuti munhu abuda mumbamani pakushandiswa kuri kuitwa mutemo pindura itinzwa
nezvekunyepa zviri kutaurwa izvo vanhu ivava vari kungotaura kuti musi wa16 August hasina anobuda mumba hasina bhazi rinofamba kuenda kusouth africa hasina zvakaita sei kuzosvidzira zvakanaka zvida kuitwa mui hatizozviteerera kana zvikaita sei kana vanhu vatizitungamirira vacho kumadhevha havateereri zvakadaro
Profesa Mukonza zvii zvingaitwa kugadzirisa dambudziko irori vanhu vachiwirirana pakugarisana
hurumende sezvo iriyo yatingati baba yenyika inoda kuti iratidze kuzvibata zvakanaka iratidze kuti kana paitika kusawirirana inoda kuti idati nyaya dzayo nenzira ichingasumudze mhepo vasingango
avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Ricky Munyaradzi Mukonza vari parunhare kusouth africa manzwawo zvakare kubva kune nhengo yezanup f mudunhu regoromonzi vafilimon gore vari parunhare kugoromonzi kwakare muhurukuro yanga ichikokerwa najonga kandemiri westudio 7
musarudzo yemutungamiri wenyika yeamerica vari kumirira bato remarepublicans vadonald trump nevari kutarisirwa kusarudzwa kumirira bato remadhemocrats amai kamala harris vari mubishi kutsvaga rutsigiro vatrump vari kuti amai harris vanenge vasiri mutema chaiye ukuwo amai harris vachiti vatrump vanofanira kuita gakava navo kana kuti debate kwasara mazuva ari pasi pezana kuti sarudzo iitwe scott stearns wevoa anotipa nyaya inotevera yandinokuverengerai Va Trump vakaudza vatsigiri vavo kuPennsylvania kuti amai Harris munhu anoda kunyepedzera kuva zvaasiri.
Kamala Harris got zero votes. She's totally scripted, owned, and controlled by the donors and the power brokers who created her campaign and who rip off our government and make billions and billions of dollars.
Kamala hana kana munhu akamuvotera. Anotoudzwa zvekuita nevari kumupa mari, avo vari kuda kuba mabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora kubva kuhurumende.
Nezuro wakare vaTrump vainge vamboita musangano nevatori venhau vatema, apo vakati havanyatsozive kuti amai Harris munhu mutema chaiye here, sezvo amai vavo vari chizvarwa chekuIndia, baba vavo vari munhu mutema.
She was always of Indian heritage, and she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black until a number of years ago when she happened to turn black, and now she wants to be known as black. So I don't know, is she Indian or is she black?
Boese aizviti ndiwe kuIndia. Uye aikurudzira tsika dzekuIndia. Ndaisaziva kuti munhu mutema kusvika makore adarika paakazoti ava mutema. Saka handizive kuti munhu mutema here kana kuti ndewe kuIndia.
Amai Harris kwemakore akawanda vaibuda havo pachena vachiti munhu mutema ane midzi kuIndia. Kubva zvavatanga kutsvaga rutsigiro, vave nerutsigiro rwakangoenzana nerwavaTrump kumatunhu manomwe akakosha mukuti ndiani anokunda musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica. Izvi zvakabuda mutsvakiridzo yakaitwa neBloomberg News neMorning Consult. Amai Harris vari kuwana rutsigiro rwakasimba kubva kuvatema nevane vabereki vakabva kuLatin America.
So the momentum in this race is shifting.
Zvinhu zviri kuchinja musarudzo iyi, uye zviri pachena kuti vaTrump vari kunzwa kuti hazvina kuvamirira zvakanaka. Ndinofunga muri kungozviona mega.
Amai Harris vakaudza vatsigiri vavo kuGeorgia kuti vaTrump munhu anoda kutaura nezvavo vasipo, asi vasingadi kuita gakava navo mwedzi unouya sezvainge zvarongwa.
Well, Donald. I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage.
Donald, ndinoimba uchatenda kuti tiite gakava nekuti kase zvinogara zvichitaurwa. Kana uine zvinhu zvaunoda kutaura, huya undiudze pameso pangu, kwete kutaura ndisipo.
Amai Harris vari kutarisirwa kuzivisa zita remunhu achava muteedzeri wavo mazuva mashoma anotevera, uye vanevo musangano mukuru webato ravo weNational Democratic Convention uchaitirwa kuChicago mwedzi uno kusarudza achamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika. Izvi zvinonzi zvichabatsira amai Harris kuti varatidze vavhoti kuti ndivo vari nani kuvhotera pana vaTrump. MuNorth Carolina, muvhoti Wanda Cherry anoti ari kufara nezvakaitwa nebato remaDemocrats kuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vasiyire amai Harris utungamiri webato musarudzo iyi.
I'm glad that the president realized that we need somebody younger.
Ndinofara kuti mutungamiri wenyika akazviona kuti tinoda mutungamiri achiri kutemwa dzinobva ropa.
Asi mumwe muvhoti wekuGeorgia, T. Stanley, anoti haana chivimbo chekuti amai Harris vanokwanisa kutungamira nyika.
First, her being the candidate,
chekutanga kuti akwitidze musarudzo zvinhu zvinotibvundutsa. Haana kugadzirira kutungamira nyika.
KuCalifornia, mumwe muvhoti Marina George anoti vaTrump vane mukana wakakura wekukunda.
Even with Kamala Harris coming in, anyone they put, they're not going to win. It's just
kunyangwe amai Kamala Harris vakauya, chero munhu wavasarudza kuti akwitidzane navo haakunde musarudzo. Zviri kuita kuti bato remaDemocrats ripatsanuke nepakati nekukurumidza, uye zvese zvavari kuita zvinobatsira maRepublican.
Kwasara mazuva makumi mapfumbamwe nematanhatu kuti nyika iende kusarudzo, tsvakiridzo yakaitwa neBloomberg inoratidza kuti amai Harris navaTrump vane rutsigiro rwakangoda kufanana. Nyaya yandakuverengerai iyi yatumirwa na Scott Stens, VOA News.
Aiwa, tasuka kumagumo ichirongwa chedu, ndokusia emina, tabuka nguwe kuna uze isindebele.